Chitsauko 50. Josepha akabva akotama akambundira baba vake, akavachema, akavatsvoda. Pashure paizvozvo Josepha akarayira vashandi vake, vanachiremba, kuti vaomese baba vake. Saka vanachiremba vacho vakaomesa Israeri, uye vakatora mazuva 40 vachimuomesa. Nekuti iyi ndiyo nguva yavaitora vachiomesa chitunha. Uye vaijipiti vakamuchema kwemazuva 70. Mazuva ekumuchema paakapfuura, Josepha akataura nemachinda aFarao achiti, kana mandinzwira nyasha, udzai Farao kuti, baba vangu vakaita kuti ndipike vachiti, ona, ndava kufa. Unofanira kundiviga munzvimbo yangu yemakuva yandakachera munyika yeKenani. Saka ndinokumbirawo kuenda kunoviga baba vangu, ndozodzoka. Farao akapindura kuti, enda unoviga baba vako sezvavakaita kuti upike. Saka Josepha akaenda kunoviga baba vake. Uye vashandi vese vaFarao vakaenda naye. Vakuru vemumuzinda wake, nevakuru vese vemunyika yeIjipiti, neimba yese yaJosepha, nevana vababa vake, neimba yababa vake. Vakasiya vana vavo vadiki chete nemakwai avo, nemombe dzavo munyika yeGosheni. Vakaendawo nengoro nevatasvi vemabhiza, uye boka racho rakanga rakakura chaizvo. Vakazosvika paburiro reAtadhi, riri munharaunda yeJodhani, vakachema kwazvo ipapo. Uye akachema baba vake kwemazuva manomwe. Vagari vemunyika yacho vaKenani vakavaona vachichema paburiro reAtadhi vakati, kuchema uku kukuru ndekwavaIjipiti. Ndokusaka nzvimbo yacho yakatumidzwa kuti Abheri Miziraimu, iri munharaunda yeJodhani. Saka vanakomana vake vakamuitira sezvaakanga avarayira chaizvo. Vanakomana vake vakamutakura vakapinda naye munyika yeKenani, vakamuviga mubako remunda weMakapera, munda wakatarisana neMamre, wakanga watengwa naAbrahamu kuna Efroni muHiti kuti ive nzvimbo yake yemakuva. Pashure pekuviga baba vake, Josepha akadzokera kuIjipiti nevana vababa vake, nevanhu vese vakanga aenda navo kunoviga baba vake. Vakoma vaJosepha pavakaona kuti baba vavo vakanga vafa, vakati, Josepha anogona kunga achiri kutevenga zvekuti angatitsiva zvakaipa zvese zvatakamuitira. Saka vakatumira mashoko aya kuna Josepha. Baba vako vakasiya vataura izvi vasati vafa. Udzai Josepha kuti, ndapota zvangu, regerera kutadza kwevakoma vako, uye chivi chavakaita pavakakuitira zvakaipa kudaro. Saka tinokumbirawo kuti uregerere kutadza kwevashumiri vaMwari wababa vako. Josepha akachema pavakataura naye. Vakoma vake vakabva vauyavo vakamugwadamira vakati, ita hako zvaunoda nesu. Tiri varanda vako. Josepha akati kwavari, musatya. Ndini Mwari here kuti ndikutongei? Kunyange zvazvo maida kundiitira zvakaipa, Mwari aida kuti zvifambe zvakanaka, uye aida kuchengetedza vanhu vakawanda vari vapenyu sezvaari kuita nhasi. Saka musatya. Ndicharamba ndichikupa zvekudya pamwe chete nevana venyu. Saka akavanyaradza uye akavavimbisa kuti hapana zvaaizovaita. Josepha akaramba achigara muIjipiti, iye neimba yababa vake. Uye Josepha akararama kwemakore 110. Josepha akaona chizvarwa chechitatu chevanakomana vaEfremu. Akaonawo vanakomana vaMakiri, mwanakomana waManasi. Josepha aivaona sevanakomana vake pachake. Josepha akazoti kuhama dzake, ndava kufa. Asi chokwadi Mwari achakurangarirai. Okubudisai munyika ino muchienda kunyika yaakapikira Abrahamu, Isaka na Jakobo. Saka Josepha akaita kuti vanakomana vaIsraeri vapike achiti, chokwadi Mwari achakurangarirai. Munofanira kubuda nemafupa angu muno. Uye Josepha akafa ava nemakore 110. Vakaita kuti aomeswe, uye akaiswa mubhokisi munyika yeIjipiti.